Adam Kute, Ramana, and DCT, Alanengo, Yenisha, and
Muzare Kupe, mu National Assembly, chinangwa chenyi imimi, ndechekuti vabva vatodomwa zviri pamutemo, semutungamiri webato rinopikisa ari muparamende zviri pamutemo. Ichokwadi here?
Aiwa zve, zvinhu zvisingashamisi izvozvo, nekuti iko zvino tanga tina Muzare Kadzika Khumalo, ndovanga vari Leader of the House, chienderana nemutemo urimo iko zvino. Arimunoziva kuti kunhuvanutefu kuna comrade kuna honorable Yandi Ziyani ndiwo Leader of the House vakamirirawo ZANUPF kati varivo Leader of the House saka kune zvinhu zvakare tiriko kuopposition ta Leader of the House zvakare kuopposition enda takabatwa nawo tamuzvare Kadzika Khumalo zvinhu zvasi zvitsva Senate Leader of the House is speaking now from ZANUPF the honorable Monica Mchanga and Leader of the House to MGC ndiye tamuzvure saka Madam Kupe, one of the Leader of the House to National Assembly was not the most senior person who was in the house. Kana Zimboyo, Yango Dipio, Vaka, Edited Vagan, Ranogona, who is a leader of the House at the paper.
Imi Murugutaura could Izo, Murugutere Zera, Funguane Guara, Rakasiwa, and Amchaka, Vumogen, Changirai. Kune vamwe venyu vari kukupikisai vari kuti izvo kana muri pachokwadi chekuremekedza vatsvangirai vari kuti izvo vatsvangirai havana kuda kupinda muparamende sezvaitwa naMuzvare Kupe izvi imi munoti kudii nazvo
hazvina kunge zvakaita kuti vatsvangirai vaite zvavanga vaita somutungamiri ndovanganga vari mavalue avo ndokufunga kwavaiita handioni zvacho zvakaita zvakare nekuti munhu aiva nemaonero ake and anga asinga kwanisi kuti vanhuvagire aite kubvisa munhu kuti vapinde nekuti vakandavari munhu akamira sapresident weparty yeMGC panguva iyoyo saka tanga zvingaiti kuti kana vambomira saparty president vozouya zvakare vopinda muparamende zvakasiyana zvakaitika pana Madam Kupe zvekuti whatever she stood for MGC president iyai actually iyai zvakanalifaiwa nekoti saka zvati wazinalifai
patove nemashoko ari kufamba vakomichi ari kuti izvo kupinda kwaita Muzvare Kupe muNational Assembly tara yatoiswa mumugwagwa wakananga kuhurumende yemushandira pamwe neZANUPF munoti kudii nazvo
aiwa avo mashoko anongotaurwa vana vezimbabwe varwadziwa nenhamo and vane kugara vachitondera nokurangarira nguva yatsvangirai vakapinda kuhurumende yemushandira pamwe and vanoshuva kuti izvozvo bese zvaitika kushuva kwevana vezimbabwe reni hapana zvaronga hapana zvati zvaitwa hapana zvatete zvatambotaziva isu vatungamiriri vacho asi tingatinoona zviripo zvekuti mukafamba pagiraundi vanhu vakawanda vari muzimbabwe vari kushuva nguva iyo yatanga ine vatsvangirai vari muhurumende yemubatanidzwa